Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti heino misoro ya nauza nasi chishano mbuzi 27-2015. Mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe vashika mu France kumusangano wekushanduka kwema miru ekunze urukuitirwa mu Paris. Mapato anopikisa oburitsa paamire zvichitevera budget regore rinouya rakaturwa muparamende negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa. Musangano wepasi rose wokuzeya utachiwana hweHIV AIDS nezvirwere zvepabonde we2016 ikasa wotanga nesvondo muHarare. Mamwe makanzura nemasabhuku voenderera mberi nekunyima vanhu vanopikisa Zano PF fotoreza nembeu zviri kupiwa vanhu pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika chokupa zvekurimisa. Muchirongwa cheLive Talk nasi tiri kuzeya bhajeti regore rinouya rakaturwa nezuro muparamende nehurumende. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 13860, ne pa 15460 kHz pa shortwave, kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.